Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare pamusoro pemari yainoti ibhadharwe nevanoda kukukwidza musarudzo dzegore rinouya. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoti vakafanobata zvigaro zvameya nemunyore weguta rechitungwiza vari kurambidza misangano yekanzuru izvo zvava kukonzera kunetseka kwevagari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro rakasvitsa magwaro aro kudare repamusoro reHigh Court richirwisa uwandu hwemari yekukwikwidza musarudzo yegore rinouya yakadzikwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mari iri kudiwa neZEC yakawandisa, vachidizve haina maturo uye haisi pamutemo. Rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vaudza Studio 7 kuti mari yakataurwa neZEC inotyora kodzero dzevanhu uye inosarudza pakati pevarombo nevapfumi vanoda kukukwidzawo musarudzo. ZEC inoti vanoda kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanira kubhadhara mari yokunyoresa inoita zviuru makumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$20,000. Vanoda kukwidza kuva nhengo dzeparamende vanonzi vabhadhare chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti US$1,000. Vashava vati dare reHigh Court rapa Zimbabwe Electoral Commission mazuva gumi ekuti ipindure kutadza kuita izvi nyaya yoendeswa kunokakavadzwa mudare.
Ichokwadi, pane zvizvarwa zvakawanda zveZimbabwe zviri kunyunyuta marenge nemari dzakataurwa neZEC dzinofanira kubhadharwa nemapato ezvematongero enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo dza2023 somuenzaniso. Zviri kunzi kuti ukwikwidze musarudzo dzeupresident unofanira kunge wabvisa mari inokwana kuita iyo 20,000 yemari yeUnited States of America. Zvinova zvinhu zvisati zvamboonekwa kubva Zimbabwe ichiwana kuzvitonga kuzere. Saka zvizvarwa zviri kunyunyuta kuti zvaakuita sezvinonzi munhu wega anobvumirwa kukwidza ndeuyo ane mari, varombo havachabvumidzwe kuti kodzero dzavo dziremekedzwe. Kwakungonzi vane mari, vane homwe dzakasimba ndo vaakufanira kukwikwidza. Zvinova zviri kutyora bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe inoti iyo munhu wese ane makore gumi nemasere zvichienda kumberi ane kodzero yekuti ange achimira mukwikwidzo kuti asarudzwe, kana asarudzwe abate chigaro chaanenge asarudzwa nevanhu ichocho.
Saka zvamakaisa mugwaro menyu makati chinyi imimi kudare redzimoso?
Takaudza dare kuti isusu mitengo kana kuti mari dzakataurwa neZEC hadzina maturo, hadzimo mubumbiro remutemo dziri kutyora kodzero dzevanhu. Tiri kukumbira kuti dare guru reHigh Court risendeke parutivi mutemo wakaiswa neZEC iwoyo, nekuti uri kutyora kodzero dzevanhu. Takatanga tanyora tsamba kuZEC tichikumbira kuti vagadzirise kukanganisa kwavanga vaita, asi ZEC yakaramba yakaomesa musoro. Tikaona kuti kutaurirana kwaramba chihandei pamberi pematare, tinoenzaniswe tione kuti vari kutaura chokwadi, vari kutaura zvinotsigirwa nemutemo ndevapi. Saka tiri kudavira kuti dare guru reHigh Court richanzwa chichemo chedu rigosendeka parutivi mutemo wakaiswa nezeki usingaremekedzi kodzero dzevanhu.
Pari zvinezvi munofunga kuti muchanzwa rini kubva kudare guru rehigh court?
Zeki yapuwa mazuva anokwana kuita iyo gumi kuti ipindure. Saka tichange tichimirira kuona kuti mhinduro yayo inenge yakamira sei. Kana zeki ichinge yapindura, dare guru rehigh court rinobva ratiteedza tese kuti chiuyai mukakavari pamberi pedare mutaure mamiriro akaita zvichemo zvenyu.
Saka imini sagweta munoti chii kuzeki pamusoro penyaya iyi? Chii chamungada kuti zeki izive?
Pari zvino zvapo hapana. Tiri kungoti dai zeki yanga yadzora moyo yaregera kuramba ichishandisa mari yeveruzhinji yatingati mataxpayers money nenyaya dzakadai, ikurumidze kunzwisisa inyore magwaro ekuti aiwa tabvuma taona kuchikora kwataita mutemo ndozvataa tiri kushuvira. Asi kana zvaramba taakusangana kumatare.
Avo vange vari rimwe gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobe shava vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust Chitrest rinoti zvava kuitika muguta ravo hazvisisina maturo sezvo vakafanobata chinzvimbo chameya vechitungwiza vaKevin Mutimbanyoka vasingashedzi misangano kuti zvinhu zvinonetsa vagari veguta iri zvikurukurwe nekugadziriswa. Mukuru weChitrest Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasarudzwa nevagari kuti vafambise zvunhu mukanzuru havasisina basa ravanoita sezvo vaMutimbanyoka vasiri kushedza misangano panofanirwa kuti zvinhu zvizhinji zvikurukurwe. Chitrest inopomera mhosva kuna vaMutimbanyoka nevakafanobata chigaro chemunyori weguta iri Muzvare Evangelista Machona vachiti vaviri ava vari kutadzisa kuti basa rinobatsira vagari riitwe.
Kuno kuchitungwiza kuri kuitika zvakawanda. Chekutanga chandiroda kunyanyotaura nacho inyaya yekuti acting mayor vaMutimbanyoka vakataura pamusangano wakaita kuunit L kuti hakusi kuzoitwa misangano pakanzuri inosanganisira full council meeting, inosanganisira macommittee meetings. Kwavari vari kuti zvinhu zvisina nebasa, asi isu sevagari zvinhu zviri kutishungurudza nekuti kusaitwa kwemisangano izvi kureva kuti mamwe macancellors atakavhotera havana chavachakwanisa kuita, nekuti kukanzuruku ndokunobuda nyaya dzekugadzirwa kwemutemo muguta rechitungwiza, nyaya dzekufambiswa kwemari muguta rechitungwiza, nyaya dzekupuwa chaiko kwemastands muguta rechitungwiza, nyaya dzekupuwa kwemalicense kana kuti zvitambi zvevanhu vanotengesa muno muguta redu.
Imi sevagari vechitungwiza hamuna simba here rokumanikidza kuti misangano yamunoda kuti iitwe ibve yaitwa? Chii chinotadzisa vagari vomuchitungwiza kuti vamake sure kuti misangano yaana meya makanzura nevanhu vemuchitungwiza irambe ichiitwa?
Ichokwadi tine masimba ekudaro. Zvinova zvinhu taona kuti takanyora matsamba kukanzuru asi hatina kupindurwa. Saka iko zvino takabatawo magweta edu kuti tione kuti totora nzira ipi yekuti tione kuti misangano yaitwa kuti guta riwanikwe richifambira mberi. Saka tinovimba kuti panopera zuva ramangwana tinenge taane mhinduro kubva mumagweta edu kuti tochidii kuti misangano iitwe, kuti makanzelas atakavhotera aite basa ratiri kuvatuma. Nekuti iko zvino muguta medu mechitungwiza muno hapana chiri kufamba. Masuweji tiri kurarama masuweji mudzimba, mvura hakuna, tiri kutenga mvura, marara haasi kutakurwa nenguva yakafanira, uye hatisi kutomboziva kuti chii chiri kuitika nekuti acting mayor vaMutimbanyoka ndivo vari kutonga guta ivo pamwe chete natown clerk pasina mamwe makanzela. Zvinove zvisiri pamutemo, kutyorwa kwemutemo kuri kuitika.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Taedza kubata vaMutimbanyoka naMuzvare Machona, asi vose vange vasingadairi nhare mbozha dzavo. Dare ra Magistrate Nezuro rakarasa chikumbiro chenengo dze Citizens Coalition for Change dzinoti mumiriri weHarare West Joanna Mamombe nenengo yevechidiki Muzvare Cecilia Chimbiri chekuti rirase nyaya yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo apo vakati vakapambwa vakatochwa muna Chivabvu 2020 richiti vaviri ava vane nyaya uye nyaya yavo ichaenderera mberi kuswera mangwana musi wechina. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti zvava pachena kuti matare ari kuterera zvinobva kune vari muhurumende. VaMasie vanoti nyaya dzevakadzi ava yafanana nenyaya yavaJob Sikala navaGodfrey Stole nevamwe vasungwa vari vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaMasie vanoti vanovimba kuti mitemo vachiti vanotarisira kuti zvemutemo zvichatevedzerwa munyaya idzi dzose.
Inyaya inoshungurudza ndokupisa tsitsi zvekare ndokuti tinoona kuti kana dziri nyaya dzemutemo nenyaya dzokutongwa kwenyaya dzinofanwa kungoitwa pajekerere pasina kana atingati issues in regards kunyaya dzepolitics. But tirikuona kuti nyaya iyi ndokutongwa kwayakaita kubvira kudhara, even panyaya dzokupiwa bell tikaona kuti pane interference yakawanda yaiitika kubva kuhurumende. Saka semaonero angu segweta ndinoona sekuti inyaya haina kunyatsobatwa zvakanaka and inyaya yokuti inofanwa kutongwa vanhu vachitadzawo bumbiro romutemo, vachitadzawo zvekare kodzero dzevasikana ava dzakatyorwa dzaive dzokuti pachirungu arbitrary deprivation of liberty yavo kana kuti abduction dzavo dzakaitwa dzive dziriwedzo nyaya dzaifawo dziri pakati dziri pamberi pemadare, noti kuti ivo nenyaya yekuti vakaripota nyaya iyoyo ndo vakuchitongwa.
Tichikuona zvekare kuti kune vamwe vari mujeri vanosvika gumi nevatanhatu kusanganisa nhengo dzeparamende mbiri vaJob Sikala navaGodfrey Stole. Vari kuramba vachinetsekavo kuti zvikumbiro zvavo zvitambirwe kana kuti zvinzwikwe. Pane chinhu chimwe chete chamunoona here chakangofanana panyaya mbiri idzi?
Yeah, panyaya mbiri apa tikuona kuti ruoko rwehurumende ruri kuoneka and uyezve zvikunyanya kuoneka ndezvokuti kana uchibva kubato rinopikisa mutemo unoshandiswa zvakasiyana. Tinoona kuti paitika nyaya idzi mbiri idzi pane nyaya dzakawanda dzaitika bati dzaita senge dziri kurerekera kune vanhu vezanupf dzakaita kuti ivo mabatirwo aitwa vanhu vacho ivavo ave zvinhu zvinoisa nyaya iyi yokusarura kushandisa mutemo pachena. Tinoziva kuti pakaita nyaya yanari Dr. Shwaya iyo yaakawanikwa negold yaida kubudisa munyika akapuwa bhero and futi akabatwa asina mhosva and nyaya yake yakafamba zvinotoshamisa. And tinoona kuti pane futi nyaya yana vachikajena zvekare yatikaona kuti pane nyaya yekuba futi zvekare mari yenyika yatikaona achipuwa futi bhero mavhika apfuuraya. Saka izvi tichitarisa nyaya idzi usingambototarisi uri gweta but uchingotarisa uri munhu zvakewo anorarama muZimbabwe unonyatsokuona kuti zviri pachena kuti nyaya mbiri idzi vanhu vari vana Job Sikala nana Joanna Mamombe vari kupesekitirwa kana kuti vari kutongerwa nyaya yavo yekuva mubati rinopikisa.
Nyanzvi mune zvemitemo vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti mutemo wemunyika hauna basa kuti munhu anobva mumba mani. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day rinoti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vava kutyira upenyu hwavo zvichitevera kukandwa kwegrenade padyo nepavakanga vachiita musangano nevatsigiri vavo kuchinoi nemusi wesvondo. Munews Day makare, vamwe vakuru muhurumende vanonzi vakaedza kukumbira sangano reUnited Nations kuti vapindewo mumusangano weUnited Nations General Assembly neimwe misangano. Izvi zvinonzi zvakakonzera hurumende kuti ikurudzire vanyori mumapazi ehurumende ose kuti vataure mazita evanhu ava vakaedza kutaura neUnited Nations. Ya vyanguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadimuri yeZimbabwe. Ndina maitina she. Ini ndaida kukomendawo zvangu pana uya vamunanga kwaya kupinda mumachurch. Zvakaipa zvisingaite ndezvinonyadzisa. Zvinonyadzisa semukuru wenyika. Naiwo mapostori, please. Musabvumidzwe kuitiswa kudaro so. Vana venyu havaendi kuzvikoro nekuda kwekuti hamuna maschool fees. Bati muri kunyengetedzwa namunangu aka. Munowana chipa zviri. Please one. Register to vote. Tivotere nyika. Tichinje nyika. Zvinhu zviite zvakanaka tiafodhewo kuendesawo vana kuchikoro. Vana vedu vavo nefuture yakanaka. Nekuti zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinorwadza kutakura mimba for 9 months uchiziva kuti mwana wako mangwana achava jobless. Mwana wako haana future. Please mure Zimbabwe ngatibatanei. Tichinje zvinhu. We need change.
Madzimbabwe, handina meki murambi paJoburg apa. Pakaipa mana nyika iyi kutongera kwaya kutongoda shokurambuya nehandara kuti tora gidi uzvitongere. Pasina izvozvo munangabwa tori naro gidi manje. Saka ngakambira mukamobhilaiza vanhu tikadini bati hapana zviripo. Kubva rini yangotongoda shoko iroro ndozvingoripo apa pakaipa.
Adinawo mushamarare. Ini ndinoitwa Divine Tsanduko, handiri kuno kuSouth Africa. Zvino kuita vatsigiri veZANU-PF hazvina kunaka nekuti tese tiri vanhu vemuZimbabwe. Zvino kana tichimukirana nenhau yokusapota mapati zvinoreva kuti havana kukwana. Zvokutsigira vakuru anenge ahwina wahwina. Zvese zvokuti kaitiwo tsigira ZANU-PF totsigira CCC hazvina nebasa. Hazi tirovhotera munhu anotinunura kubva mumatambudziko. Isu tiri kudawa nesiwo njamisa tiri kuno kuSouth Africa.
Pastudio apo vana tanonoka hwande. Makadini zvenyu vakomana? Vanhu vanonyadzisawo. Izvozvi kana kubvunza kuti kana kuti nyaya yebhomba itange kuongororwa kuti akakanda petrol bhomba kuchinoi ndiani? A waste of time. Hapana pavanobvira vabvuma vanhu ava. Asi ndirikungokurudzira chete ruzhinji rweZimbabwe kuti pakomana nokurwadza kwazvaita zvinhu izvi, handei tinonyoresa kuvhota, tivhote nehuwandu hwedu hwese. Zvokuti kana kubiriridza kana ukaita sei zvichashaya basa. Izvokuti tichachema tichiti mareforms. Vanhu vacho vatiri kutamba navo ava varume vakaoma. Handei tinovhota nouwandu hwedu hwese. Kubirira kuti kushaye basa chete.
Kwazwai, Pastor Joseph, makadiko mese, vana mukomata nemakawande, vana mukomablessings uru nevese zvavo Pastor Joseph. Tinokutendai nekuti panyuzi dzinonakidza dzechokwadi, murambe makadaro. Asi chandoda kukurudzira kuvana veZimbabwe ndechekuti vana veZimbabwe ngatisunurei, ngationei kwatakabva nekwatiri kuenda kuti zvakamira sei. Tarisai kutambudzika kwese kwokuti iwe nhasi munhu wovhotera ZANU-PF kana uchinge wavhotera ZANU-PF rukangamwa ramangwana rako revana vauchabare wekuti vanokura munyika yakaita sei nekwawakabva iwe uchirarama. Saka munhu wese ari kuruzevha, munhu wese ari mutaundi, kana chini zanpi efino bira gati vote tose pana vacha misa ata vote tese pana vacha misa tibona kuti pani 19 out of 20 zinenge dza vote wa vacha misa kwa na 19 vofoira mbiri tibona kuti zanpi efu pa 2 ya dze iyo yainenge yawana pano ridika here pano birika here saka inini kurudzire yangu ndiye kuti vana veZimbabwe ngatizivei pokuvhotera nyangwe uchiri kuzvituri weZanupf nyangwe uri rimwe bato asi musi wokuvhota zvava pokuvhotera mumwoyo mako uise pamukomana kuti zvinhu zvinake mune ramangwani vana vagosarawo vaine rugare kwete munhu anongotarisa pazvinhu zvii panguva iyoyo nekuti ari kunyengedzwa kwemakore achingonyengedzwa nechinhu chimwe chete zviri nani kumbopindawo muzvitsva ndatenda hangu ndiri pano paCape Town.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yakarwisa mauto ekuRussia zvakasimba akavabudisa mune mamwe matunhu eUkraine akanga atora. Zvinonzi mauto eRussia akatiza mamwe achikanda zvombo pasi achizvipira kumauto eUkraine. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza kana hurumende dzemunyika dzakasiyana-siyana dzichiratidza pachena mashandisiro adzinoita mari yeruzhinji. Gwaro iri rinoratidzawo mapiro anoita hurumende idzi maresidensi ezvicherwa. Gwaro iri rinoratidza kuti Zimbabwe haisati yasvika panodiwa mukubudisa pachena mafambisiro ari kuitwa zvese izvi. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuudza veruzhinji mashandisirwo ari kuitwa mari dzenyika ndiyo imwe yenzira yokukurudzira kuti vanhu vavimbe nehurumende pamwe chete nemari inoshandiswa munyika.
Ndinoona sokuti igwaro rechokwadi nokuti handi gwaro rabata Zimbabwe chete zvokuti tingati su gwaro iri rakamaka Zimbabwe, asi chinangwa cheAmerica kuda kujekesa zvunhu pasi rose, munyika dzapasi rose, kuti zvive pachena kuti mari dzinobatwa nehurumende dzinenge dziridzo mari dzavanhu nekuti mapublic funds aya anofambiswa sei nehurumende ipi neipi zvayo pasi rose. Saka vachitarisa hurumende yeZimbabwe vanoona kuti zvizhinji zvimwe zviripo zvinokosha panyaya dzokubatwa kwemari dzavanhu dzamapublic funds hazvisi kubudiswa mumareports acho kuti tingati somuenzaniso wamakambani ehurumende anenge achimba nezvikwereti zvakawanda sei, iwo makambani iwawo anenge achimbounza mari yakawanda sei makambani iwawo. Mari inounzwa muhomwe dzenyika inenge ichimbova mari, kana iripo mari yacho yazoshandiswa chinyi, kukashanda chinyi pamari yacho, hazvisi kubudiswa izvozvo.
Izvi zvinokonzerei, Profesa Masocha?
Zvinozoita izvo kuti vanhu vafunge kuti kuvigwa-vigwa kuri kuitwa nyaya dzemari ndo kubiwa kuri kuitwa nyaya dzemari ndo corruption iyai zvandinogara ichitaura zviya kuti chivimbo chavanhu vomunyika hachizowanikwi. Inonzi consumer confidence iyai ndiyo inoumba ufumi hwenyika ipi neipi zvayo. Vanhu vanozopedzisira varamwa kuti hameno zvehurumende izvozvo zvainongoita hazvina isu mukati, nokuti tinenge tichida kuziva mari yedu inoshandiswa nehurumende, inobatwa nehurumende, inotambirwa, inoshandiswa kuti inombova mari zvikwereti zvamakambani ehurumende acho. Makambani avanhuka, nokuti hurumende vanhu zviri kuvigurudzwa izvozvo. Isu tichingova kuti mukurumbira wecorruption unogopera sewecorruption kana tisingazivi kuti urwo ruoko rwunenge rwakavigwa uku runombova nechinyi nemhaka yezvinhu izvozvo zvisingaburitswi iwo mutemo uchijekesa pachena kuti zvinofanira kunge zvichiburitswa.
Ko iyo America chairi kutsvaga apa chii? Sei yabudisa gwaro iri?
America inotsvaga kuti utongi hwenyika ipi neipi zvahwo hunge huri pachena. Utongi hwenyika imarika inenge ichibva kuvanhu, nokuti hurumende yoga yoga kuti ishande inenge ichishandisa matex anobva kuvanhu, mitero iyai inobva kumakambani, mari inobva kumakambani ehurumende anova ndiwo makambani avanhu. Saka chinangwa cheamerica kuburitsa pachena kuti uori corruption hwuyau hupere, vanhu vatongwe nenzira kwayo vachiziva zvinhu zvavo, vachiziva zvikwereti zvavo, vaiziva mari inopinda. Saka ndogwara reamerica, kwete gwara rokuda kukaurisa nyika aiwa, asi kuti gwara rokuda kuti munhu wese ari pasi pano ave achitongwa zvakanaka. Ungava unotongwa zvakanaka, asi kana mari dzako dzisingashandisi zvakanaka, udzvanyiriri ihwohwohwo hunenge husingadiwi nenyika yeamerica nedzimwe nyika dzinoburitsa zvinhu pachena. Plus uori hunoitika munyika hunozoita kuti munyika muite mvonga mupopoto, vanhu vazorwisana.
Munotii kune avo vanoti kuda pamwe America iri kuda kukonzera bongozozo munyika dzakasiyana siyana, nokutaura kwairi kuita kuti pane dzimwe mari dzisikanyatsotsanangurwa?
Kushaya kwako ruzivo irwovo kuti kana pakangwenge paine mari inenge ichishayikwa kana dzimwe nzira dzokuripota mari dzisingabudi zvinenge zvichitova nzuru dzacorruption izvozvo. Chakaipa chii kuti munhu ataure zvaanoona aino umbowo hwokuti apa hapana kubuda zvakanaka? Munhu ungagovengerwa kutaura zvino umbowo mukati. Saka vanhu vanenge vasingatonzwisisi ivavo kuti aiwa hazvina kuipa, hapana hurumende inenge ichipoti isu musati ongorora. Vanhu ngavatokudza zvinoitwa neamerica kuti iri kutibetsera kuti tizive kunoenda mari dzedu, iri kutibetsera kuti tisazokonana mberi kunoenda uku.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare epamusoro pemari yainoti ibhadharwe nevanoda kukwikwidza musarudzo gore rinouya. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoti vakafanobata chigaro zvameya nemunyori weguta rechitungwiza vari kurambidza misangano yekanzuru izvo zvavakukonzera kunetseka kwevagari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.